mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina zvita 12/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi pafacebook page yedu yevoa shona ini ndini tanonoka hwande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi gurukota rinoona nezvavashandi nhasi riri kutarisirwa kuita hurukuro nevamiriri vevashandi vehurumende vari pasi peapex council kanzuro yeguta reharare inoti iri kutadza kuita basa rayo pamusoro pekushayikwa kwemari yekunze tichanzwa zvinobva kwamuri vatereri vestudio 7 iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc vamiriri vevashandi vehurumende vari pasi pesangano reapex council vari kutarisirwa nhasi mangwanani kusangana negurukota idzva rinoona nezvavashandi nemabasa muzvinafundo paul mavhima pashure vachazosangana nevamiriri vehurumende mumusangano wenational joint negotiating council munyori weapex council vadavid dzatsunga vanoti musangano negurukota rezvevashandi wakanangana nekuti vazivane naro pamwe nekuti varipirewo matambudziko ane vashandi vehurumende ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita najonga kandemiri westudio 7
zvazoitika kuti tichasangana negurukota dzva rinomirira vashandi na9 ndo musangano watiaita wokutanga kuti tizivane navo nekuti tivazivisewo zvetinotarisira kushanda kwatiaita navo tichibva ipapo tichazova nemusangano wenjnc uyo watichava nenhaurirano maererano nemamiriro akaita zvunhu vashandi kuburikidza nenyaya dzezvemari nenyaya dzeupfumi tichienda muna december muno takanyorera kuhurumende tikakumbira kuti zvokwadi hazvichabviri kuti vashandi vaonekwe vachinzi vanokora zvemukoro wavakakora muna october nokuti makwirira akaita zvunhu mitengo akuita kuti vashandi vasatombova nechrismas inganzi chrismas nezita rayo chaiyo saka ndonyaya yatinoda kunokurukura kumanegotiations atiri kuno
asika takanzwa gurukota rezvemari vamutule ncube vachizivisa kuti hurumende haina mari kana kuri kutarisa mihoro yevashandi zvingata zvoitwa gore rinouya pane chingazoshanduka herapo
ndo zvatinoda kunzwa nokuti ivo vehurumende ndo vakati veyaititaurirane shure mekunge takumbira nhaurirano saka hatitarisiri kuti vanotidana kuti vazotiudza kuti hakuna mari nokuti kana vakatiudza kuti hakuna mari vanenge vachida kuti vanhu vadii nokuti iko zvino vanhu vakatoomerwa havatombokwanisi kana kubva pavari vakangoita sekuti vakatoroverwa nehoko nokuti kana usina mari unenge uchingotenderera dzitsembudzi yakasungirwa pao saka izvozvo ndo zvatinoda kuti vazi saka isu hatitarisiri kuti vangatidana kuzotiudza zvudi zvakaita saizvo
sangano renyu rakazivisa kuti nhengo dzaro hadzisi kukwanisa kuenda kumabasa yatingati pachirungu incapacitation pane zvashanduka here
zvashanduka ndezvekuti incapacitation iyoyo yatowedzera nokuti mari yatakatanga kukora yatakawedzerwa rwendo rwapera nemakwiriro akaita zvunhu iko zvino vanhu havasina kana pekutani kana pokubata kana kuri kuti kuhurwere kunongonzwana hwamuviri wose
ndeapi mapoka amunganyanyotarisa kuti vashandi vakabatikana zvakanyanya
hatina vatingamboti mapoka api vashandi vose zvavo vadzidzisi vanoshanda mumahofisi ehurumende vose vanoita zveagriculture varimisi vose tingangoti kunongonzi mushandi wehurumende iko zvino wakaona
ndezvipi zvamuri kutarisira kuisa patafura makamapuwa mukana iyoyo kuti munge muchizivisa hurumende zvamuri kuda
chekutanga ndechekuti tanga pagovernment position yedu yekuti tinoda independence saka tinoramba takamira papositien iyoyo asi pana december pano tinotarisira kuti vawane zvimwe zvavangaita kuti vanhu vangopfuura december uyu tozoona kuti zvinofamba sei muna january zvokwadi kuti government irambe ichipipa RTGA imo miekonomi muchiitwa zveinterbank neUS zvokwadi vanhu vanopera nezvazvo saka government tinoda kuti vazive nevashandi kuti vazive kuti isu seabekitazo tiri kurwira kuti tiwane mari inotenga ende hatiti kutsukunuka kubva ipapo
pane matanha amungazoonekwa muchitora here kana musangano uyu ukasaburitsa chimuko
matanho edu isu sevamiriri vavashandi anobva kuvashandi tinongodzokera kuvashandi tinobvudza vashandi kuti tofamba sei zvazvadai isu pachedu hatigoni kutaura kuti tichazofamba takadai tichazofamba takadai nokuti harisiro basa redu sevazi
munyori wesangano reapex council vadavid dzatsunga vari parunare muharare nestudio 7 kanzuru yeHarare inoti kushaikwa kwemari yekunze kwenyika kuri kuitadzisa kuunza munyika motikari dzokutakura mabhini nekugadzira migwagwa zviri kupa kuti itatarike kuita basa rayo nemazvo kushaikwa kwemafuta ekufambisa dzimotikari kuri kupawo kuti zvinhu zvinetse muguta reHarare mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata meya weguta reHarare vaHerbert Gomba
ichokwadi kuti nyika kana isina mafuta zvinobata kanzuri zvinotakura marara munzvimbo dzakasiyana siyana muHarare takaita masvondo maviri apfuura takaita dambudziko iroro rekuti tanga tabhadhara dhizeri yedu re1.5 million but kuuya kwaro kwakanetsa marara akazokukura kuwanda munzvimbo dzatanga takatarisira kuti tingadai takabvisa nguva yanga yakafanira ngetanga takabvisa so zvinhu zviri kuafekta makanzuri mazhinji ndinoona city of Bulawayo yakaisa advert ichitaura zvimwe chete ichitingizawo ine matambudziko akadaro
saka manga mabhadhara mari ikupi
meya wechitungwiza varikuda kutaura nemi maringewo nematambudziko arisanganikwa nekuchitungwiza takabhadhara mari inoita 1.5 million RTGS kuti tinge tichiwana dhiziri recity of Harare rekutakura marara but zvakatinonokei takazoriwana zvedu but zvakatinonokei mukutaura kwandikuita nemi matambudziko iyaya ari kungoramba achingoratidzika apo nepapo hazvina kumira zvakanaka dai tichikwanisa kuwana dhiziri panguva dzakafanira hataimbotambura kuti tinge tichigadzirisa anobva anobatana nematambudziko edu ekuti tine foreign currency yatiri kutsvaga yatiri kushaya yekuunza dzimwe motikari dzekutakura pari zvino izvozvi ndanga ndine meeting nemabhizinisi ndichikumbira kuti dai vangovandipawo matipa nemafront end loader ndimboisa mumbare kuti vanhu vemumbare vakwanise kutakurwa marara kumbare kunogeneratwa marara akawanda ndanga ndichitotaura nawachiondegwa wecontland izvozvi ndichitaurawo nevamwe mabhizinesmen kuti vange vachitipawo saka matambudziko atirisangana nawo hatiri kuedza kugadzirisa siku nesikati
vatambira sei chikumbiro chenyichi
vabvuma kuti nekuti vanonzwisisa kuti kurana guta kubatsirana mukomberanwa
ko iyo mari yamuri kuti muri kuda kutenga motika dzekutakura marara kumabhengi hakuna here zvakamira sei
mota idzi takatodzitenga but dzinoda foreign currency kuti dzinge dzichipedzisa zvasara kuti dzinge dzichiuya kumabhengi kune kuinterbank market kuri kunetsa pakuti makanzuru isusu hatioparete zvekuita profit tinooparata zvekupa sevhisi tinongoti darike mbichana tingobreakyatoti break even saka kuti tinge tichizomhanyisana nemarets ekuti 1:16 1:20 zvinoreva izvo kuti tinofanirwa kunge tichikwidza mutero ne 16% netime 16 pamari dziripo izvizvi wotarisa kuti uri kuda kuita basa uku vagari vari kuda kurerutsirwa woona zvoshuwa kuti nenyika ine vashoma vari kuenda kubasa zvinhu zvacho zvinoda kutongofambawo wakangwara uchingoenzanisa
hapana rubatsiro rwamuri kupiwa here kubva kuhurumende kunyaya dzakadai semotika idzi
vamangudya vakandipromisa but patiwo nemwaka patiwo nemwedzi ino kusvika 10 vakangondipromisa vandikavaona vanongoti nyaya yako ndiri kuiziva nyaya yako ndiri kuiziva saka ndakangomirirawo
saka imari iyi yama muchida pakuti mupedzise
tikuda mari inosvika 7 million kuunza motikari dzemarara motikari dzemugwagwa tingati masteam rollers macombactors mafront end loaders madozers magraders nezvimwe zvakawanda zvinhu zvinodikwa
meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 Mutungamiri wesangano revarairidzi veAtwis vaObert Masaraure vanoti hurumende yavavharidzira kuti vasakwikwidzira chinzvimbo musangano reCrisis in Zimbabwe Coalition iro rine musangano waro wepagore nhasi kwaMutare. VaMasaraure vanoti vana muchuchisi vange vasingafambisi nyaya yemhosva yavari kupomerwa yavanonzi vakapara musi wa23 Nyamavhuvhu apo vairatidzira nevamwe vavo vangozovazivisa kuti nyaya yavo ichanzwika nhasi mudare redzimhosva muHarare. Zvivara vakange vakatarisira kuenda kumusangano mukuru weCrisis in Zimbabwe Coalition. VaMasaraure vanoti izvi hazvikonesi basa rinofanirwa kuitwa rekurwira zvinofanirwa kupiwa varayiridzi.
Vachuchisi vemudare rezimhosva rekuHarare Magistrate Court vanga vachimbozengurira kuchuchisa nyaya yedu nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana. Vaparura kutongwa kwedu muHarare Magistrate Court kutanga nhasi vakati havachazomire kusvika nyaya yapera, zvireva kuti tichaenderera mberizve nenyaya ichitongwa imangwana. Rino rezuva rimwe chete ranga tichifanira kuitwa AGM yeCrisis Coalition, uko kwatava tichitarisirawo kutsvaga rutsigiro rwekutungisetasa chigaro weboka reCrisis Coalition. Izvi tiri kungozvitora nepinch of salt kuti nguva yose vanga vachiita kunge vakarara pabasa, asi vazotanga kunzwa mazhauzani yekuti dai zvachienderera mberi panguva yakadai. Zvinoita kuti tifungidzire kuti pamwe state ine ruoko rwayo rwayapinza panyaya yegungano rwekwaro kwaMutare ranga richifanirwa kuti riri kusarudza utungamiriri hunyowani. Rino vegungano randisakwanisa kunge ndichiparticipata, kunyange zvangu ndanga ndakambosarudzwawo nevamwe kuti ndiwane mukana wekukwikwidza pazvipo sachigaro.
Saka imimi vaMasaraure moita sei nenyaya iyi? Muchiri kuda kukwikwidza here? Muchiri kuda chinzvimbo here? Mofamba makatarisa kupi?
Hongu chizvipo handisiri kuti ndikuchida, asi kuti hatingarambe zvanga zvasarudzwa nevanhu, uye bumbiro remutemo rinenge richitendera kuti kana uchinyange usipo zvako vanhu vane mvumo yekukwanisa kukusarudza kana vachiona zvakafanira. Hatingadi kuti tirasise vanhu vanga vambotidoma kubva pakutanga kuti tipinde mumakwikwiwo musarudzo idzodzi, nekuti pane muono watanga tinawo wekushandura mafambiro anga achiita boka reCrisis Coalition kuti ringe riri boka ririmwe mushandiro wekuadresa crisis iri muno muZimbabwe, tichitarisa kutambura kuri kuita vanhu, kushayikwa kwemvura, kushayikwa kwemagetsi, zvikoro zvichitadza kuchidzinga vana, zvipatara zvakavharwa. Saka hatine muono wekuti kana tawana mukana pamwe chete nevamwe vanenge vapinda tiite muonera pamwe wekushandura mashandiro anga achiitwa kare, kuti pachive nekubatana kwakawanda kwevanhu vese vemusic society nezimbabwe yose, kuti tiite muonera pamwe tiri muboka irori reCrisis Coalition kuti tichinje upenyu hwevanhu, tichida kuvhura machapta ecoalition iyoyi kumadistrict ese ari muno muZimbabwe, uko kwatichange tichiti kumwe nekumwe vane matambudziko avo, vane crisis yavo yavanofesa. Ndopatichatangira kuti tione kuti matambudziko avainawo angagadziriswe sei, tisingangotarise crisis imwe chete yegovernance, asi tichitarisira matambudziko ari kutosangana nevanhu zuva nezuva, nekuti ndezvipi zvingaite nekuchimbidza kuti vanhu vararame zvakanaka.
Mutungamiri weAtwis vaObert Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday, ZANU-PF iri kushorwa kuti iri kuunganidza vanhu vazhinji vebato rayo ichivapa zvekudya zvakawanda zvakasiyana siyana vanhu munyika vachitambura nenzara. MuDaily News mune nyaya inoti mutungamiriri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vari kuedza kuti vaEmmerson Mnangagwa navaNelson Chamisa vagare pasi vachionaurirano, sezvo South Africa yave kunetseka neuwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kuramba zvichienda kunyika iyi. MuDaily News mekare mune nyaya pamusoro pevanyori kana kuti masekretari vanopfuura 34 nevana vanonzi vari kushanda muhofisi yavaMnangagwa nemakurukota. MuChronicle mune nyaya pamusoro pava James Stole veMDC Alliance vanomiririra makokova muparamende vari kupomerwa mhosva yokubira Burial Society mari inopfuura $4,000 vekuAmerica uye maranzi anoita 10,000. Yashika nguva muchirongwa chino yatinokoka vatereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Makadeva shamarari veStudio 7 meshe, natenda nekuti panhau dzechokwadi kwamunoita. Tinoda kubvunzawo nekuda kwemasoja, masoja enyika yedu yeZimbabwe. Vakabvisa vamugabe vechiti vamugabe vazvikone zvekutonga nyika. Tobva vaisa vamunangagwa asi iko zvino takutoona zvinhu zvatava wese. Handizivi kuti masoja aya shoko dzavanotengawo ivo vanhu vari kumba ikoko. Handidzo here dzavanotengawo ivo masoja. Hozi zvinhu zvaoma asi hapana action yavari kuita masoja. Tinodawo kubvunzawo masoja kuti masoja ke haasi kuzoonawo here zviri kuitika izvi. Nesituation mumiriro wayaita so ndatoenda zvangu.
Makadi zvenyu majonga, ndinokutendai zvikuru muchitipa nhau dzekuZimbabwe. Isina chichemo pamaridzi anotaura dzemapasipoti. Munotaura mari dzemapasipoti kuti ani mapasipoti anoita mari yakati. Mari yacho inomboenda kupika pana kana chatiri kuona chiri kuseriswa mari yacho kuZimbabwe. Plus iwo mapasipoti aisisi tiri kuno kuSouth Africa. Mapasipoti acho tinomaseisa chii? Mapasipoti unodewa mapemiti. Semusingati isi kuti tisina mapemiti tione mapemiti. Iwe tiri kunzwa nekubirwa, rakabirwa mapemiti chechibatiswa mapemiti ma6,000. Pemiti yacho akaenda kubhenga haisenzi. Zvinoreva kuti chii? Iwo munhu anotimira weHomeaffairs yekuZimbabwe ngatimire tipiwe mapemiti.
Please, mari dzavari kuchaja dzemapasipoti idzi. Dzidzikiro, ini ndirikurarama, ndogara muSouth Africa. Mari yavari kuchaja yavari kutaura yatimboiwana. Programu yakanaka but mari dzavo dzakakwandisa. Please, ngavadzikisiwe. Tine vanhu vezvikoro, vari kuenda kuzvikoro vanoda mari. Isusu vado tinoda pekugara, tinoda chikafu, tinoda kutsumudzira futi hama dziriko kuZimbabwe dziri kutambudzika. Pamari iyoyi yatiri kuwana shomayo ndo yatoda kubati mapazi isandataurai. Saka mari yayo yavari kutaura yekuti ma1,000 maivi ese kuti kuwa urinywa pasipoti handioni zvine handioni zvichinyatsotiitirawo muhanu wedu. Dewa nguti nzwirawo nyasha wedu. Purogiramu yakanaka but mari dzavo dzakanyanyisa zvasingatombotavi. Kana tikada kutoti chemo todzirisa kana kahafu yachaitoiti futi kana kwete yachaitoiti. Pasipoti imwe muSouth Africa kutora pasipoti South African kutora pasipoti 500 kuiyo yazonyanya kudhuriswa kudaro. Pepa racho rakanyanya kutengwa kupiko omanaka. Amen.
Mamuka sego paStudio 7. Ini ndinoitwa Lesimati Njanji. Haizvizvi zvataurwa naVice President izvi vamuhadhi haina hazvina hangu kundishamisa. Ndinyauti ndakambogara kutaura paya ndikati muZimbabwe hamuna government yakazvimirira iri government. Government yemuZimbabwe iZANU-PF. Munoona saka uchimitsikana uri munhu weZANU-PF zvinoti uri munhu wegovernment. Kana usiri munhu weZANU-PF hausi munhu wegovernment. Ndizvo zviri muZimbabwe. Saka varuramba vachingozvibudisa pachena kuti ndizvo zvacho zvitoripo kuti kana uri munhu weZANU-PF unokwanisa kuwana rubatsiro kupa mapurazi sematauriro ari kuita vamuhadhi. Saka ini hazvina kundishamisa asi chandongovaudza ndechekuti kana vachiringoendera mberi nematongero avo iwayo ka hakuna kwatingaenda nenyika. Zvoda kuti vasiye tsika iyo government yomira iri yega toziva kuti ii ndiyo hurumende iyi yemunhu wese womuZimbabwe kwete kuti munhu weZANU-PF. Handioni sekuti nyika ingaendera mberi vachiita matongero akadaro.
Maswera sei vestudio, maswera sei vana jonga, vana blessing zvuru, vana tononoka wande, nokutendai baba. Indotauro wangu maerana nemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Chokwadi vaparadza mukati njere dzavo dzichiri kuita zvakanaka here vaparadza? Vachine rudo nevanhu here kana kuti hameno machira vari kuita? kutaura kwavo kwavanobva vaita sekunge hamhino nyika yavari kuraramira vari vaparadza vasina kana mwoyo nevanhu shuwa vangatoona kunge vari kutaura zvinhu zvine musoro kuti vanokwidza mapassport kuenda kuma 300 something vari kuti mari iyoyo iri kunhongwa kupi ko ivo kana vachida maus ko vamunangagengwa vakati hanzi zvinhu zvese hapana chichabhatarwa nemaus ko maus avaa kusajaya ari kuwanikwa kupi ina handifunga kuti vaparadza vakabva munongovapa zviri mukana wogara vachitaura asi vaparadza havana chavanotaura chinhu vakangofanana namutodi vanongorurudza kutaura vachingorurudza kutaura zvinopa vana vezimbabwe hasha ndinoti vaparadza dai manga muri vamwe mambogara pasi mafunga musati mataura zvamunenge muchitaura pamhepo nokuti munorwadzisa mwoyo wedu kusvika pekupedzisira munoti tinoionapi mari yacho kuno kwatiri kumasango
makasimba makasimba herapo pastudio ndinonzi hango July ndoda kuti nditaurewo zviri kuitika pamusoro peawo wezanupf awo vamuhaja apa vashaisha kufunga pakozva vaimbenge vakanyararawo wani taiti waitowo vanhu vanenge wari nani mubvunzo wangu kwavari vamuhaja awa kana vachikwanisa kuzozvinzwawo zvandiri kubvunza izvi ndezvekuti wari kuda kutora minda iyi kuna nani pane here pawachakwanisa kutora minda iyi kune vanhu vavakapa minda vanovawanoti zvoni mahovhesi kuti wakwanise kupa mayuthi munda zviri pachena kaizvi kuti zvoni wari kuda kuzama kuda kubata kumeso mayuthi nekuti wari kuona kuti situesheni yamuzimbabwe iye zvino zvino anytime any minute mayuthi anogona kuvapandukira saka inhau bedzi yoda kuti vangobata kumeso mayuthi kangani mayuthi achipromiswa minda
makadive studio 7 handizivi kuti studio 7 yaye zanupf here munosarura ndakangowanda bhira kare kuisa maodhi angu ndimambe kudebheni nandoda kutaurawo nenyaya yaparadza uyu paradza akaona nguva akwani anotaura kuti passport inoita 350 us akaiona neziva zvakanaka here atikwanire paradza ngaite mushe kana asingazivi zvaanoita ngasiye basi hanzi yei munoda kuti nyika isi kutongwa zvakanaka iri kutongwa zvakanaka nekuti vanhu vanobhadhaisa mupassport 350 us akaona nguva akwani vanhu vavari memari iye ari kuishaya nei ane udyiro usina basa hanzi vanhu vedhiaspora ndo vari kuita kuti zviite sei tisu takaondoka nyika aite mushe paradzao
nanzva pfungwa dzevamwe vatereri vestudio 7 ipfungwa dzavo dzisina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchiputsa zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiriri weSudan vaAbdallah Hamdok vanoti mauto enyika yavo ari muYemen anoita zvikuru zvishanu. Sudan yakatanga iine mauto anoita zvikuru gumi nezvishanu ichibatsira Saudi Arabia kuvhisa varwi vechihouti kubva mugore ra2015. Ndege dzeBoeing 737 Max idzo dzakambomiswa kubhururuka muna kurume zvichitevera kudonha kwerudzi rwendege idzi mbiri hadzisi kuzopiwa mvumo yokubhururuka gore rino. Sangano rinoona nezvekufamba kwendege reCivil Aviation Administration razivisa kuti pachine zvinhu gumi kana kuti gumi nechimwe zvinofanirwa kumbotarisiswa ndege idzi dzisati dzapiwa mvumo yokubhururuka zvekare. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mazuvano nyaya iri kunetsa muAmerica inyaya yeimpeachment iri kuitwa pana vaDonald Trump. Komiti yeparamende yeAmerica inoona nezvemitemo inoti iri kupomera mutungamiriri wenyika vaDonald Trump mhosva mbiri dzinogona kuvabvisisa pachigaro. Zviri kunzi vaTrump vane mhosva yokushandisa hofisi yavo zvisina kunaka uye mhosva yokuvharidzira paramende kuti isaita basa rayo nemazvo. Tabata mugari wemuWashington DC vaFrank Guni kuti vatiudze zvaitika nhasi uye kuti nyaya iyi yakatarisa kupi.
Nyaya yavaTrump yasvika pakuti last stage yeimpeachment Congress kana kuti kwamvura yacheka makumbo kana takatarisa mafambi zvisirwe basa reimpeachment kudare repasi. VaTrump vakapiwa mhosva dzavo pachena kurataura kuti dare recommittee rejudiciary committee rinoona nezvemafambisirwo emutemo rinotungamirwa navaNadler rakabudisa pachena zvino komiti iyoyo kuti mhosva dzavaTrump dzavari kupomerwa ndedzipi.
Mhosva dzavari kupomerwa ndedzipi?
VaTrump vari kupomerwa mhosva mbiri, yekutanga abuse of power, kureva kuti vakashandisa masimba yehofisi yavo yeupresident zviri kunze kwemurao wemashandisirwo ebasa rehofisi ravo nemashandiro anoita Congress. Apo vaiedza kuti nyika yeUkraine itange yatsvagurudza kana kuti yainvestigator vaJoe Biden nemwana wavo kunyaya dzakaitika kunana 2016. Zviri kunze neCongress zvinoda kuti zvizobatsira ivo vaTrump. Kana takatsatsarana nesarudzo yegore rinouya, hazvina zvazvinobhenefita nyika yeAmerica. Saka ndo mhosva yekutanga. Mhosva yechipiri, vaTrump vakanzi mhosva yavainayo obstruction of Congress, kureva kuti vaTrump vari kunzi ivo mhosva vakutanga kuinvestigate pakatanga kuferefetwa kunzi pane zvavakaita zviri kunze kwemurao. VaTrump vakadzivirira Congress kuti isaite basa rayo zviri pamutemo. Kunyanya pakuti chekutanga vakarambidza zvapupu zvaidiwa neCongress kuti zviuye zvinopira America, kuti vanhu vese veAmerica vanzwe kuti zvii chaizvo zvaiitwa navaTrump uye basa ravaita iri pavaida kuita zveunyire neUkraine chii chakanyatsokuitika. Vakarambidza makurukota avo nevamwe vashandi vemuhofisi yavo vanoziva zvakaitika, vakange varipo, vakazvinzwa, vakafambisa basa ravaTrump. Congress iri kuti kuita izvozvo kukanganisa basa ravo.
Taona nhengo dzeCongress nhengo dzecommittee dzichimhanya-mhanya, chii chaitika?
Nhasi kutaura kwatiri kutiita manheru anaya, committee yejudiciary iri kuita inonzi congressional marker, kureva kuti vakuchipeta nyaya yavo, vakabudisa pachena kuti mhosva dzatakapomera vaTrump nedzidzi. Saka kupeta nyaya iyi vakuti izvozvi kutaura kwatiri kuita judiciary committee yese ine mamembers 41. Umwe noumwe wavo achasimuka achitaura pfungwa dzavo, kuitira kuti kana paine zvinoda kuwedzerwa kana kutapudzwa pamhosva dzakapomerwa vaTrump, aya anonzi maamendments, kana paine zvavanoda kuwedzera kana kutapudza, maRepublicans nemaDemocrats vachapuwa nguva yakafanana kuti umwe noumwe wavo ari mukomiti iyoyi asimuke achitaura zvaanofunga. Kana zvabva ipapo mangwana kana kukusira mangwana vapedza congressional marker is part of that process, vachaenda kuvote secommittee. Vanovota vakabukirira kuti vaTrump vane mhosva, zvinoreva kuti nyaya yako endeswa kufloor kana kuti yake endeswa kudare rese reCongress. Zvinotaura kuti sondo rinouya tinogona kutoona Congress yese ichivota kuti vaTrump voimpeachwa here kana kuti havaimpeachwe.
Mugari wemuWashington DC vaFrank Guni vachitaura neStudio 7. Bazuka remimhanzi, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Gurukota rinoona nezvavashandi nhasi riri kutarisirwa kuita hurukuru nevamiriri vevashandi vehurumende vari pasi peApex Council. Kanzuro yeguta reHarare inoti iri kutadza kuita basa rayo pamusoro pekushayikwa kwemari yekunze. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.